manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 31 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reThe Century remuAmerica roburitsa gwaro rinoburitsa pachena kudyidzana kwesangano reFAZ nerevasori reCIO. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti kuSouth Africa kunogona kuguma kwaumbwa hurumende yemubatanidzwa sezvo ANC iri kutatarika musarudzo. Hurumende yotadza kubhadhara varimi vegorosi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rakaburitswa nesangano remuAmerica rinoita zvetsvakurudzo reThe Century rinoburitsa pachena kudyidzana kwesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ neboka revasori reCentral Intelligence Organization kana kuti CIO mukubatsira bato rezano PF kutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo. Gwaro iri iro rakaburitswa nezuro rinodoma mutevedzeri wemukuru wevasori vaAsha Walter Tafumanei semunhu akaumba FAZ uye vanhu vakanyoreswa sevakuru veFAZ ihama dzavo dzinosanganisira mudzimai wavo nevana pamwe nevamwe vavanodyidzana navo vanosanganisira nhengo yezano PF vakuda kwashe munsaka avanonzi vane zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvemasheya musangano iri. The Century inotiwo boka revasori reCIO rakashandisa mari inosvika $23.3 million emadhora kana kuti $23 million kutenga zvikakarara zvemotokari dzakashandiswa mukutsvagira zano PF rutsigiro musarudzo dzadarika. Gwaro iri riri kuyambira mabhanga nemakambani ari kudyidzana neFAZ kuti zvine njodzi huru inosanganisira kutsigira chikwata chehurumende chinozivikanwa nekuchora kodzero dzevanhu pamwe nekuderedza utongi hwejekerere munyika. Studio 7 yakundikana kubata vatapfumanei kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamusaka varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havapembedze zvinhu zvisina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
My election in Zimbabwe was 2000, 2008, 2018. Mauto asaonekwa achita basa iri vakandotora inonzi Forever Associates of Zimbabwe kuti ite basa rero, asi Forever Associates of Zimbabwe ine Mauto akaritaya, ine Mauto mamwe anenge achiri pamabasa, ine vasori vakaritaya, ine vasori vanenge achiri pamabasa, asi tichitungamirwa nevasori. Nekuti kana mukatarira mashandiro ayaita, hakuna civilian organization munyika muno inokwanisa kudeploya vanhu vayo nyika yese sezvakaitwa neFAZ. Izvezvo zvinokwanisa kuitwa nevanhu vane vane rutsigiro rwemauto nevasori.
Asi zvinosiya papi chimiro cheCentral Intelligence Organization, chimiro cheZANU PF pamwe nechimiro chenyika?
Chimiro chenyika ndochingangokanganiswa, but kuti kwanzi ZANU PF chimiro, ZANU PF chine chimiro chipi? Vamwe vese vamataura havana chimiro nokuti ndohudu hwavo. Chimiro chetinodira chimiro chenyika, nokuti nyika haisi bato rezvematongerwo enyika.
Pane chingaitwawo here nevanopikisa nemashandiro eFAZ?
Aiwa, tinokwanisa kuitwa nevanopikisa kubudisa vanhu ava vanoita zvinhu zvakadini. Kuti anoita zvinhu zvindinyika, anoita zvinhu zvindinyika. Not only that, kuida kumapata kafana na sadati vachitaura vachipa uchapupu uri pacho kwati unaumbo ndio zvinoita kuti vanhu havarege kuchapavo nokupublicisa manewspaper kuti vanhu havanodai vanodai vanodai nokutaurira pasi rose.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pelisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapamukana wekubvisa mari yechibatiso kuna vaNeville Mutsvangwa vanove mwanakomana wegurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Rogers Manyangadze vatora mutongo wekuti vamutsvangwa nevamwe vavo vabhadhare chiru chemadhora ekuAmerica pamunhu kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutongi ativo vatatu ava vasiye mapasipoti avo kudare pamwe nekuti vange vachizviratidza kumapurisa kaviri pasvondo uye kuti vasavhiringidze vafakazi panyaya iyi. Kwetare vatatu ava muzvare Josephine Sande vanoti vafara nemutongo wa wanedare nhasi. Vatatu ava vange vapedza masvondo matatu vari mutirongo mushure mokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repasi ramagistrate zvichitevera kusungwa kwavo. Vachuchusi vachiti vanotyira kuti vamutsvangwa vanogona kutiza munyika. Nezuro dare ramagistrate rakatiwo vatatu ava vanofanira kudzoka kudare musi wa14 mwedzi unouya kuti rizonzwa nyaya yavo. Mune imwewo nyaya kumatare dare repamusorosoro resupreme court nhasi rapamutongo wekuti vaimbo vechipangamazano chevaive mukuru webhanga guru renyika vagideon gono vamunyaradzi kereke vadzokere kujeri kunopedzisa mutongo wavo richiti matare epasi akatonga nemazvo. Nyaya yavo yekubata chibharo mwana aive nemakore 14. Mune imwewo nyaya kumatare kwekare hofisi yemuchuchusi mukuru munyika yenational prosecuting authority yarasa nyaya yevashandi 35 vezimbabwe election support network neelection resource center avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapfuura. Masangano akawanda akaongorora sarudzo idzi kusanganisira SADC, African Union, European Union akatiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vanonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nezuro vakabuda pachena kekutanga kuti vari kutsigira kurudziro iri kuitwa nemamwe matunhu mubato ravo reZANU PF yekuti varambe vachitonga kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti temu yavo inopera muna 2028. Vari kuchikomba mudunhu remashanaland east nezuro uku vaikumikidza zvikoro zvakavakwa mudunhu iri vamunangagwa vakaonekwa vachitsigira maslogan akaitwa nevatauri vakawanda ekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo sezvo ivo vaisimudzawo chibhakera. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu ndo vaifanirwa kuve mukana wekuti vamunangagwa varambe kuti havasi kuda kuenderera mberi vari pachigaro. Asi mumwe wevatevedzeri wavo vakonstantino Chiwenga vanonzi nevamwe vane ziso pachigaro muna 2028 pavakanzi navamunangagwa vaitawo slogan yavo havana kutaura nezvekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo. Pane fungidziro yekuti bato reZANU PF rine urongwa hwekuwandudza bumbiro remitemo kuitira kuti vamunangagwa vakwanise kuramba vari panyanga. Zimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kubuda musarudzo dzekusouth africa zvinorakidza kuti nyika iyi inogona kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato guru reafrican national congress kana kuti anc riri kutatarika kuwana zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50+1%. Pari zvino anc ine zvikamu 41 nechimwe nezviga zvinomwe kana kuti 41.7%. Democratic Alliance ine zvikamu 22 kubva muzana kana kuti 22%. Umkhondo wesizwe ine zvikamu zvinodarika 10 nezviviri kubva muzana kana kuti 12.38%, uko EFF ine zvikamu zvinodarika zvipfumbamwe kana kuti 9.47%. Mukusiyana zvenyaya iyi, Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanongurura zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vanoshanda nesangano reUnderhill Corporate Solutions uye vachiitawo zveongororo.
Pane zvavaimba pari zvino zveshuwa bato reANC rinenge riri padambudziko. Vanga vakatarisira kuti ivo vanogona kuwana 50% plus 1 pazvatverengwa izvo. Ndinoona sokuti ANC yanatsokuita iyaya yatinoti rural party. Zvezanupiyo zviya zvokuti vanongohwina kumaruzevha asi mutaundi vachikonewa. Asi izvo munokuti mutaundi ndomakawanda vanhu kunyanya muno muSouth Africa, zvinoreva kuti ANC inogona kutambura kuti itonge ega. Saka ndiri kuona panenge panonzi papa kuti pasvika pamvura yacheka makumbo chaiko.
Zvamira zvakadai, mungaone vachizoita sei ivo veANC?
Vanofanira kunge vava kutotsvaga vekushanda navo, vanotiwo coalition government. Kana vakaseta 50.1 vanofanira kutotsvaga vekushanda navo. Vekushanda navo pamaonero angu vanenge vakusarudza pakati pemapato matatu anoti DA, MK yavazumaiyo kana kuti EFF yavamalema. Nokuti zvanga zvakaita sokuti zvakaita nyore kuANC dei kuri kuti yanga yawana above 45%. Maybe ichasvika above 45%. Ikaita above 45% inononga-nonga zvimasmall parties izvo. Asi vakaita below 45% vanenge vava kutomanikidzwa kuti vaende kuEFF, kuDA kana kuti kuMK yavazuma. Saka ndinoona sokuti papo ndo pachaita manegotiations kana kuti kutaurirana kuchata sokuti kuchata makakatano ipapo, nokuti EFF pane zvinhu zvainoti ndo zvitoda. MK iyo vanenge vakatotsamwa vanayezuma vakatotsamwa kuti makati budisire muANC. Saka vara mapusa zvinenge zvinovaomera kuti vatarisana navazuma izvozvo kuti ngatitaurirane.
Vanga vari vanongurura zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vanoshanda nesangano reUnderhill Corporate Solutions vari parunare kuSouth Africa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaBassirou Diomaye Faye vanoti Mali inokwanisa kudzoka mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nemutungamiri weMali Kenel Assimi Goita avakabuda mugungano iri mukutanga kwegore rino mushure mekupidigura hurumende. Mauto eIsrael nhasi abomba mudunhu reGaza uye muguta reRafah. Israel iri kurwisa muRafah kunyangwe America nedzimwe nyika dzanga dzichikurudzira kuti isaite izvi sezvo muine vapoteri vakawanda. Vamwe varimi vanoti havasati vabhadharwa mari dzavo dzegohwo redonje ravakaendesa kukambani yehurumende yeCotco gore rapera. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeCotco iri kutatarika kubhadhara varimi vedonje mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanho achemadhora ekuAmerica kana kuti US$2.6 million, uye imwe yemari yemunyika inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million zig. Mumwe murimi wedonje kusanyati mudunhu remashonaland west vagilbert mambundiyani vanoti vakatotadza kubhadhara vanhu vakavabatsira kunhonga donje nekuda kwekunonoka kubhadharwa.
Kusvika nanhasi handisati ndabhadhara vanhu vakandibatsira kunhonga kotoni yangu nekuti Cotco haisati yandibhadharawo.
Vanorima wedonje vari kumasvingo vaebel mukaka vanoti havachaziva kuti vachabhadharwa sei sezvo Reserve Bank of Zimbabwe yakaparura mari itsva gore rino.
Ne20 bills dzomuna 2020 dzati dzabhadharwa dzasine value ye 180,000 RTK bachereka zvichazobhadharwa.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti munyika maita dambudziko rekuti varimi vose havasi kubhadharwa zvakafanira uye nenguva, izvo zviri kudzosera bhizinisi rekurima kumashure.
Bhizinesi raanoita iroro rekurima kuti ribudirire anofanirwa kubhadharwa mubhadharo wakafanira mbesa yake yaarima uye achibhadharwa nguva iri.
Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT vanoti pamusangano wavaka aita nehurumende vakawirirana kuti
varimi vedonje vose vanofanira kubhadharwa mari yavo yedonje remwaka wakapfuura vasati vaendesa donje remwaka uno.
Dunhu remasvingo ndiro rine varimi vedonje vakawanda vasati vabhadharwa, vanove mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 892 kuchitevera Mashonaland West ine varimi mazana masere nemakumi matatu kana kuti 830. Gore rapera Zimbabwe yakakohwa matani zviuru makumi mapfumbamwe, asi kare yaisimborima matani zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000 tons. Donje riri kutengeswa riri kuramba richiita shoma nekuda kwemvura iri kurambira mudenga uye kusabhadharwa nenguva kwevarimi kwemakore akawanda. Hurumende yakazivisa kuti donje remhando yepamusoro kana kuti grade A richange richitengwa nemasenzi makumi mana nemaviri kana kuti US 42 cents, uye repasipasi grade D rinenge richitengwa nemasenzi makumi matatu nematatu kana kuti US 33 cents. Asi vamwe varimi vakaita sava Christopher Murove vekumashonaland East vanoti mari iyi ishoma zvikuru.
Mutengo uyu hauna zvikufadza kuvari, hautipi profit.
Donje riri kutanga kutengeswa mangwana kusvika musi wa30 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump vari kutenderana kuti America inoda kusimbaradza mauto kuitira kuzvidzivirira. VaBiden vanoti iye zvino America ine mauto akasimba, asi vaTrump vanoti vaBiden vatopa kuti simba remauto riderere pane zvavakasiya zviripo. Mutoro wedu wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya iyi muchiverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvepamusoro pachikoro chemauto cheUnited States Military Academy paWest Point muNew York kuti America haingotumire mauto kuenda kuhondo chero kwaita kunetsana. VaBiden vakati,
"Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom. Our soldiers are working around the clock to keep munitions and equipment moving.
Pari zvino, mauto eAmerica ari kutsigira vanhu veUkraine avo vakashinga mukurwira rusununguko rwavo. Mauto edu ari kushanda siku nesikati vachishandisa dzimotokari, ngarava kana ndege kuona kuti vanhu vemuUkraine vawana zvombo zvavanoda kuti varwise Russia."
Kuzvipira kweAmerica kunosanganisavo nyika dziri muMiddle East. VaBiden vanoti,
"US Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza. In the face of Iran's recent unprecedented attack on Israel,
mauto emuchadenga eAmerica ari kudonedza zviuru nezviuru zvechikafu kubatsira vanhu vari muGaza. Pakarwiswa Israel nenyika yeIran, takaunganidza madzisawira edu kusanganisa vemunyika dzechiArabhu, kusanganisira vemunyika dzechiArabhu, tikadzivirira Israel."
Ukuwo vaTrump vanoti vaBiden vari kuendesa America kumawere vachiti,
"Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president, crooked Joe Biden, who is dragging us into World War III, and that's what's happening."
Nyika yedu iri kunyadziswa zvakaipa. Apa tine mutungamiri Joe Biden ari kuda kutiendesa kuhondo yenyika dzepasi rose yechitatu.
VaTrump vanoti vaBiden havafaniri kukwezva hondo pakati peAmerica neRussia Russia kana China vachivimbisa kushandisa mauto eAmerica nenzira inoisa zvido zveAmerica mberi mukudzidzana nedzimwe nyika vachiti
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles said to Ukraine, which they should be doing now, but Joe Biden is too weak and too disrespected
to even ask. Maria yakashandisa mukutengera Ukraine zvombo. Zvinova zvinhu zvavanofanirwa kuve vachiita izvozvi. Asi Joe Biden anotya kubvunza nezvemari iyi.
Va Biden vanoti mauto eAmerica ari kusimbisa ukama hwavo nemadzisawira ayo achisimudzira mabasa ekuzvidzivirira vachiti.
Defending our values by standing up to tyrants. And safeguarding the peace by protecting freedom and openness. Thanks to the U.S. Armed Forces, we're doing what only America can do.
Kuchengeteza zvinokosha kwatiri tichirwisana nevanoita zvehumbimbi ndoga. Kuchengeteza runyararo pasi rose nekuita zvinhu pachena ndizvo zvatiri kuita. Tinotenda mauto eAmerica kuti tiri kuita zvinongoitwa neAmerica chete senyika ine mauto emhando yepamusoro-soro. Seiyo nyika ine simba kupfuura dzimwe nyika dzepasi rino uye iri nyika inotungamira dzimwe nyika muutongo wechekerere.
Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti United States Defense Department rinoti mugore ra 2023 rakakundikana kusvika pauwandu hunodiwa hwevanopinda muchiuto vakatadza kusvika pachikamu chavanoda nemauto matsva zviuru makumi mana. VaTrump vanoti izvi zvinokonzerwa nemitemo yava Biden inombunyikidza mauto. Vanoti
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces and there will be no Marxism allowed, no communism.
Ndichadzora chiremerera chagara chichipiwa mauto eAmerica. Uye tinenge tisingabvumidzi vanoita zvegutsaro zhinji vanoda zvecommunism kana Marxism. Tichavabvisa vose.
Asi vakuru vechiuto vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti vechidiki zvikuru vakaberekwa mumakore ari pakati pemakore a1997 na2012 vasade kupinda muchiuto. Vanoti izvi zvinosanganisira upfumi hwenyika hwakamira parinani uye hunopa vechidiki mikana yakawanda pamwe nekusanyatsogutsikana nemashandiro emapazi ehurumende akaita sechiuto. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America maiverengerwa neni Tanonoka Wande, VOA News, Washington, D.C.
Zvichakadaro, vaTrump nezuro vakabatwa nemhosva makumi matatu neina dzakanga vachipomerwa nedare rekuManhattan muNew York dzine chekuita nekunyepa pamagwaro emaitiro avaiita bhizimusi ravo. Zvave kumutongi wedare iri waJohan Merchan kuti vape vaTrump mutongo wavo musi wa11 Chikunguru. Mhosva dzanga dzichipomerwa vaTrump idzi dzine chekuita nekuti vakanyepa mumagwaro avo emabhizimusi nechinangwa chekuda kuti vakwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. VaTrump vanonzi vakabhadhara mari yevhara muromo kune mumwe mudzimai Stormy Daniels anoita zvemafirimu epabonde mushure mekurara naye. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Bhiri rinonzi voluntary chino nechino riroda kuintrodhuswa nezanupf iri zvaroda kuzoshandiswa zvacho zvinhu ndo zvandisikawirira nazvo. Asi tikana tiri kutarisa maNGO, kune maNGO matsotsi ari kushandisa vanhu vechidefrauda madonors. Kune maNGO akaita fanika na Plan International vari kubatsira vana muzvikoro vasikana. Unotoona vachiapa mauniform, mabhuku. Vana zvavo vasikana vari kutadza kushandisa mukana uyu nokuti unozoona vamwe wacho vaakutizira vakomana vamwe vaane nhumbu vachitosiyira chikoro panzira.
Ndimono zvangu muSouth Africa pandiri kumboona nekuokera zviri kuitika maringe nemavhotsi emuno muSouth Africa. Aiwa, zviri kutadza kuti Ramaphosa zvinomirira zvakanaka. Ramaphosa kana zviri zvekunzi paitwa free and fair, ndoiya inonzi nevakuru chembwa hakuna vatenzi varara mutakura.
Mabombeshora muno makadini henyu gurukota rezvemutano? Vuyai, vuyai mukadoma muone pari kubva korela. mukasika kumakumbulisa jamaya na matriketa pane vanhu vakaiswa ipapo vane zvimashedhi zvimukuku vari kubika sadza havana mvura vasina kana chimwe chavanacho ipapo chokuti vashandise matoilets havadorina vanhu ivavo ndovanhu vari kuspreada kolera ivavo
ndaida kutaura maringe nemari iri kukumbirwa nehurumende yezimbabwe mari iyi hakuna kwairi kuenda vanoda kutora mari vaise muhomwe dzavo zambia ine vanhu vakapfuura vezimbabwe malawi ine vanhu vakapfuura vezimbabwe zimbabwe ine humbavha hwakanyanya kubudikidza nezanupf ndo zvavajaira izvozvo painzi 2.2 billion izvozvo vava kuti 3.3 billion saka ndiri kuti dai zvaibvira maorganization akazvimirira ndo vanofanirwa kugovera chikafu ichocho
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi hwemusambo wezim dancehall neafrofusion anonzi maclean kaseke remagitaro achinzi 55 maximizer uyo akakurira kuguruve pari zvino ari kugara kusouth africa achitsvaga mafuro manyoro ngatinzwei hurukuro yaaita naivans zininga westudio 7
ndimaki wepamoyo
ndakatanga kuita zvemagitare ndiri grade 6 ndopandikadiscover kuti ndinokwanisa kunge ndichiimba so nekuda kwekuti ndaiva ndiri kumusha handina kukwanisa kunge ndichienda mumastudios ndichinorekoda ndaenda holiday yegrade 7 ndaendawo kuharare kuna mai vangu kwavanogara so ndopandakatanga kuenda mumastudios ndichinorekoda
saka vakati chiima ma uchitanga kurova magitare
so amai vangu pavakatanga kuzvinzwa kuti ndinoimba vachindiona ndiri paroadshow ipapo I think it was 2014 vakafara zvisingaiti vachiona kuti mwana wavo ari kuimba vakafara but havana kukwanisa kuda kuzvitambira zvekare kuti ndienderere mberi nemagitare because vaida kuti ndienderere mberi nechikoro
iyo mimanzi yacho iri kutambirwa sei muvanhu
vanhu vari kutambira hayo music yangu zvakanaka but management ndiyo iri kuleka pakati pemusic yangu because I have a studio ndine macameras ndina assistant wangu anondiassista kana ndava kushuta mavideos then ndokwanisa kuzviedita ndega chandinenge ndichidai management kuti ndipushe music yangu through my social medias zvinenge zvichindiremera ndiri ndega but I'm trying kuti zvinhu zvinge ndirambe ndichibudisa
vangade kukutevera vangade kukubata vanokuwana kupi
kune vachada kutaura neni munondibata pamasocial media anoti maximizer zw it's my Facebook page then my WhatsApp number is +27833386027
une mashoko aunoda kupawo vatsigiri vako here
ndinoti rambai muchinditsigira panyaya dzemimhanzi ndicharamba ndichibudisa zvinyowani each and every time ndinotenda hangu kuti rambai mune rudo rwenyu rwamuinaro rwekunditsigira mwari ave nemi kwamuri koko mwari azadzise zvishuviro zvenyu murambe muchinditsigira ndatenda hangu
woza friday tomborova kanzwisa kambo kanonzi
ndimaki wekwamoyo ndimatimaiza zvavati unodai nini toenda tese kumusha kwedu ndinokuratidza matsangu zvavati unodai nini toenda tese kumusha kuguruwe avenduvendu kumusha ndinokuratidza avenduvendu kumusha ndinokuratidza avenduvendu
nzwisai kambo vhendu kubva kune muimbi maclean kaseke remagitare achinzi 55 maximizer ari parunhare kusouth africa naivans zininga westudio 7 tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pano pachirongwa tibatei pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 0800-465-0318. Vateriri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya zviri kuitika nekubuda musarudzo dzekusouth africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti +1 202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano redi sentri remu America roburitsa gwaro rekudyidzana kwesangano refazi nerevasori reCIO. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunika nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gibbs Dube.
So we see